Matisa achazenga achimira kuenda kubasa kutanga musi wa 7 kusvikira zvinyuto zvavo zvatakataura zvagadziriswa zvinyuto zvatakaitumira kuhurumende naane mwakataura nechinyuto chemari mari yedu iwanike iri maunited states dollars tikwanise kutiendawo sevamwe aine nyaya yezvakare kuti tiwane zvikwanisiro zvinoita kuti vanhu vakwanise kuzvidzidzisa muskopu
ko hurumende zvainoti haina mari yekunze yekutambirisa vanhu
hurumende yakaratidza zvikuru kuti ine mari yekunze yakawanda chaizvo asi ngoti mari yavo zhinji vari kuitambisa pazvinhu zvisina maturo zvekuti vasadze ivo nemhuri dzavo
zvikoro zvinozarurwa musi wa 8 saka vanava munoda kuti vadini nhaiyo vamasaraura
ibasa hombe rehurumende rekuti tigadzirise nyaya yevanaimbo saka muchiona takatanga hondo iyi zvikoro zvisati zvavhurwa asi mukatarisawo zvakanyanya chimwe chinyimbo chedu chinotobatsira vana nekuti kuti zvikoro izvi hazvina basa kuti zvingovhurwa kusina zvinodzidzirwa zvekudzidzisa zvakakwana nenyuka richira mhiriko zvinoda zvikwanisiro zvakawanda zvekuti vana vakwanise kushandisa kuti vadzidzi saka hondo yatiinayo ihondo inotobatanidzirwa welfare yevana totokurudzira vabereki vabatane nekupa hondo iyi kuti hurumende ise mari dzakamari muinya yezvinyezvidzidzo zvinodiwa nevana
chii chakabuda mukufamba kwamakaita kubva kwamutare kuenda kuharare
tinofara kufamba kwedu kwakabhidha yatinational conference vanhu vese vakadzidzisa nyaya yedu nyika yese yaakunzidzisa nyaya yedu hatisiri vanhu vane umbidzi dhoga chete titori nenyaya nhunha yakapfuura kuitira kana vazoona tatadza kuenda kumabasa vanoziva kuti ndo zvisemo zvatogara tiia tinofara kuti nyika yese tofarira zvakare kuti kufamba kwedu kwakawedzera kubatsana pavashandi nevashandi vakawanda
pane vamwe vanoti muna kubatana vashandi havana kubatana maticha varayiridzi havana kubatana pane mamwe masangano here yamuri kushanda nawo muzvirongwa izvi
nhasi tatonyorera gwaro kumapoka ese ari mufozeo vatinoshanda navo kuti vauye tiite muonera pamwe namba idzodzo dzetio dzikatodzidzidziswa nhasi patava tichienda kunodzidzisa notice yekuna employer tinovimba kuti vese vachange vachiuya nekuti hondo yatakugwaitie yatese yahondo yematicha vose hondo yevarairidzi vose yemasivhuri ebhadhi ese